Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vatokanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Iripo izilambe. Tukutawa na ese. Wongu aba motkara katengesa. Aita zese zwa aita. Generation ema zwano yote abura ume. Munhu uyu ari normal here. Ngatichi njei yoshifta masai.
Vaendeva mberi vachitiwo mwana ane dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka. Ahangofanana nevamwe vane zvirwere zvinenge BP neshuga.
Lese mwana uyu akaberekwa ane mental disorder. Tinomuvenga here because aba motkara kanorovera motkara kana aita anything. Ane flu tinomuvenga here kuti ane flu. Ane covid tinomuvenga here kuti ane covid. Uyu anorwara. Munhu ari muaddiction ane chii?
Kubva kuhondo dzakaita seworld war 1 ne 2. Mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati semuenzaniso crystal meth kana kuti mutoriro waishandiswa nemauto ekuAmerica panguva yehondo yekuAfghanistan kuti vasanzwa hope.
Crystal meth was designed by the Americans from 1900. It was meant for the soldiers. Kuti wapinde muma countries like Afghanistan pawanoti wakatora crystal meth 48 hours or more they will be walking vachinzwa sekuti vakaguta and they won't sleep.
Vacharles Rula vekuchitungiza vati havana havo vana vane dambudziko iri asi vari kuona sekuti vana baba vave kusiyira ana mai mutoro wekuchengeta vana vari kushandisa zvinodhaka.
Tinoda kukurudzira ana baba vose vari pano dai zvaidzira timboitawo rehabilitation yaana baba.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka rembatira pamwe Trust Amai Kiri Christine Hurukuru Madamombe vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
Zvakawandisa emwana aenda kuEngland aenda kuinvestiti but mwana anodzoka ikoko onoatakwa osodhomaizwa mwana achointrodhuswa kune zvinhu zvanga zvisingatarisi nekuti mwana muintrovert haagoni zvekutakura izvi haagoni kupindapinda kuri kuendwa takunofara but iye azvigona asaakungoenda zivai vana. You can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere. Kushora kuenda overseas mandikuti ziva mwana wawa.
Charles Feshete uyo ane degree rokutanga nemasters degree anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatara anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndatomboshaudza mai vangu and pandakapinda murehab ndakapinda musi wa 27 November and Christmas year 2022 she suffered a stroke and all of this according to learn that there are consequences of choices that I do.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapinidze.